Zvinoreva kuti nyaya dzaTrump dziri kuramba dzichivamomotera kupfuukidza nekuchallenja kana kuti yatingati mhirishonga yakaitika pavakadyiwa navabiden and izvi zvinouya futi after vaindaitwa futi kune mamwe mastates and yekugeorgia iyi haina kunyanyosiyana zvakanyanyonyanya nemamwe maindictments ariko nokuti ari kungotaura nyaya imwe chete yokuti vatrump vaenda kushandura yatikati mavote kana kuti maelections tiri pamutemo.
Zvamira zvakadaro, vangakwanisa here kuenderera mberi nekumira semumwe vachikwikwidza pasarudzo dzichange dziriko gore rinouya? Nekuti tiri kuona kuti vari kuti ivo hurumende yavabiden iri kuda kuvasungirira kuti vatadze kupinda musarudzo idzi.
Pane zvino hapana chatisaitika chinotadzisa vatrump kuti vapinde maelections ari kuoneka achiitika gore rinouya. But vakazoenda pamberi pedare vakabatwa kana kuti nemhosva pane any nyaya yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva vachikondesta atingati mumaelections. Tikuona kuti vegeorgia vari kuti nyaya iyi inogona kupera within 6 months yatanga, meaning to say kuti vanogona kubatwa nemhosva kana kubatwa vasina mhosva before maelections, zvinova zvinopa mukana yokunyatsokuona kuti maelections anenge anani pakati pavabiden kana kuti vatrump.
Zvinhu zvingadzidzwewo nehurumende dzekuAfrica uyezve neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zviri kuitika muno muAmerica zvinhu zvinokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kunyanyanya dziri kuAfrica, kuti kana pakapara mhosva ungave uri president kana kuti wabuda pachigaro, zvinhu zvinofanirwa zvichionekwa zvichienda kumatare dzemhosva. And nyaya iyi inotadza zvekare kusimba kwakaita atingati mainstitutions emuno muAmerica, kuti haanei kuti ari pachigaro ndiani, kana pangovhiringidzwa yatingati democracy kana kuti independence yemainstitutions kunyanyanya anoona nezvekuvhota. Munhu anofanirwa kuve achibatwa achiitwa held to account through atingati matare dzemhosva sezvatikuona panyaya yavatrump.